zvakanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kabvumbi 3/2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mazuva ano chiri kwakanakira kuti vanhu vanoshandisa maemail, asi pakutuma mapackage apa vanhu vachavhiringika, vachatoita madelay. Asi zviri kuwanikwa kwese, hapana zviri kuzviita. It's better kuti munhu uve uri safe than sorry.
United States Postal Services yazivisa kuti haichatambira matsamba nemapasuro zvinobva kana kuenda kunyika makumi maviri nembiri kusanganisira Zimbabwe.
Vazhinji vari muinformal economy vanorarama neyatingari pachirungu hand to mouth. Kuti ndikawana dhora nhasi mangwana ndotorishandisa, ndashandisa ndotsvaga rimwe mangwana zvichienda zvidara. Zvino mari iyoyo kana ine kuiwanikwa nokunetsa kwairi kuita ikatorwa nenzira dzakadaro, torarama sei, togara sei, toteedzera sei lockdown yacho?
Vanorarama nokutengesera mumigwagwa vanoti kusaenda kumabasa kwenhengo dzavo munguva yemazuva makumi maviri nerimwe sezvakatarwa nehurumende kwasiya vakawanda vasisina chauviri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeAmerica inofambisa matsamba yeUnited States Postal Services yazivisa kuti haichatambiri matsamba nemapazuru anoenda kana kubva kunyika makumi maviri nembiri pasi pose kusanganisira Zimbabwe. Mugwaro ravo, United States Postal Services yati yatora dano iri nekuti mamwe makambani ainoshanda navo mukutambira nokuendesa matsamba nemapasuro kunyika idzi havachakwanisa kuita basa iri zvichikonzerwa nechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachiita dzidzo dzepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti havaoni sekuti izvi zvichanyanya kuvhiringa vanhu muZimbabwe nekuda kweintaneti nekushandiswa kwenharembozha.
Ndo kuita kuri kukanganisa mashandiro ebhizinesi COVID. Aisa America yoga dzimwe nyika dzakatowanda dzavhara mapostal service kana kuti dziri kushanda on limited basis. Tsamba dzakawanda dzinofamba nendege fanika mapackage atinotuma maemail macourier services ese anofamba nendege. And mukatarisa nyika dzakawanda dzavhara ma services. Vamwe varoita ma 21 days, vamwe varoita mwedzi, vari kuti no air travel. Saka iyo America yacho inenge ichitadza kuti tsamba dzifambe dziende kune dzimwe nyika, asi domestic tsamba dziri kuenda, but international part tori nema disruption ari kuitika.
Izvi munoona kuti zvichabata sei zvemabhizimisi uyezve nokudzidzana kwevanhu pasi pose?
Zvichavhiringa mbichana. Mazuva ano chiri kwakanakira kuti vanhu vanoshandisa maemail, asi pakutuma mapackage apa vanhu vachavhiringika, vachatoita madelay. Asi zviri kuwanikwa kwese, hapana zviri kuzviita. It's better kuti munhu uve uri safe than sorry.
Kana takatarisa Zimbabwe, munoona sekuti zvichaita mutsauko here izvi?
Handifungi tsamba dzezvibva kuno kuAmerica pane mutsauko, asi extent yacho kuti inenge yakanyanya handina mashua kuti tinonyanya kutuma tsamba dzakawanda here mapackages between America neZimbabwe. I'm not sure. kuti dzakawanda zvakadini asi pachatoita mutsauko unenge uripo especially kune vanhu vemabhizinesi
vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. Nhasi Zimbabwe yapinda muzuva rechishanu vanhu vachigara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwekutachiwana hwecoronavirus asi vazhinji vari kutadza kuteedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwechirwere ichi dzakaita sokusagara padyo napadyo kana kuti social distancing sezvo vachitsikirirana mumitsetse yekuchera mvura pazvibhorani pamwe nepakutenga zvinhu zviri kushayikwa zvakaita sehupfu muzvitoro. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda pamwe nemapurisa akawanda ayo ari kuona kuti vanhu vatevedza mutemo kuti vagare kudzimba dzavo havanawo zvipfeko zvinovadzivirira kubva kucoronavirus zvakaita semamask. Pavakaparura chirongwa chekuti vanhu vagare kumba, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende ichaona kuti vanhu vawaniswa mvura kuti vakwanise kugeza nekugara kudzimba dzavo kuti chirwere checoronavirus chisapararira. Asi mumwe mugari wemuHarare vaThompson Lizwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika sezvo vanhu vari kuungana kuzvibhorani nekuti hakuna mvura iri kubuda mupombi.
Vanhu vari kufambirana nazvo asi zvavakapromisa kuti kune kuine mvura nekuine magetsi izvezvi kunoo kusi hatina mvura. Tumiti zvavari kupromisa vanhu hazvisiri izvo zvavari kuita.
Vamwewo vakawanda varatidzawo kusafara nekuti zvitoro zvikuru zvakavhurwa zvakaita seOK mumisha inogara vazhinji kune mitsetse yakakura sezvo vanhu vari kuda kutenga hupfu nechikafu. Panzvimbo idzi vanhu havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mumiriri wemufako semunational assembly amai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti vanhu vanogona kutevedza mitemo yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kana vakapiwa mvura mudzimba kuitira kuti vasanoungana kuzvibhorani.
Zvakatoma taitarisirawo kuti kubva pakataurwa nemukuru wenyika kuti 21 days the lockdown tine mvura nemagetsi but chiri kundishamisa ndechekuti hakuna mvura saka maoko acho tinogezawo nei. Zviri kutonetsa nenyaya yeCovid-19 pandemic kuti tinoipedza sei.
Asi mutauriri weHarare City Council vaMike Shideme vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yave kutora matanho ekupa vagari mvura pamwe nekuona kuti havaungani zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nemusi wemuvhuro. Dare iri rakati kanzuro yeHarare nehurumende kuburikidza nemapazi aro anoti remadhorobha nematunhu neremari anofanira kuona kuti vanhu vawaniswa mvura yakachena muguta reHarare panguva ino apo nyika iri kudzivirira kupararira kwecoronavirus.
Izvozvi titori mubishi kuronga kuti mapurisa ekanzuro anga ari pazvibhorani zvose zvinoshanda muno muguta uyezve tagara tiine urongwa hwekuti mvura inge ichienda kuvanhu. Tine mabhauza atichaendesa nawo mvura kuvanhu uyezve tiri kuedza pane pese patinokwanisa kuwedzera mvura yatinochenesa kuti inge ichienda kuvanhu uyezve tichange tichiudza vanhu kunzvimbo dzinenge dzichiuya mvura kuti uku ndiko kune mvura. Kana tichinge tazoita yatinoti pachirungu demand rotation management tinezenge tichiudza futi vagari kuti mvura kwenyu ichange ichiuya mazuva api.
Mutongo uyu wakapiwa zvichitevera chikumbiro cherimwe remasangano anomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association. Zvichakadai mapurisa akawanda ayo ari kutenderera achiona kuti mitemo yekudzivirira coronavirus iri kutevedzwa here ari kuita izvi asina zvipfeko zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi. Mumwe mugari vemuHarare vaJeans Piri vati vanoona sekuti zviri kuitika izvi hazvina kukodzera vachiti mapurisa anofanirawo kuchengetedzwa kubva kucoronavirus.
Vasvika ivo havana kana protective clothing PPE iyoiya apo ndo mapurisa chakuchengetedza mutemo wangoti munhu ngaamire emita apart asi ivo havana ndo vari kutozadza because pamwe abva kutaunduko vava nezvirori magumete vakazara vachitenderera kwabva pamwe ndokune COVID yacho iyoyo saka handichaziva kuti ari kuspreada ndiani ngavaramuzwe kufambawo futi ivo.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mukuru wemapurisa nehurumende vanokoshesa utano hwemapurisa uye vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti mapurisa achengetedzwe kubva kucoronavirus. Vati pane zvekuchengetedza mapurisa zvakaita semamask zvavakawana asi vakati hazvina kukwanira mapurisa ese uye pane urongwa hwekuti mapurisa ese awane zvipfeko izvi nezvimwe zvekushandisa kuvadzivirira kudzivirira kuti asabate coronavirus apo anenge ari pabasa. Vanyati vazivisawo kuti kusvika pari zvino vasunga vanhu mazana mana nemakumi masere nevashanu vakatyora mutemo welockdown. Vati vazhinji vavo vanhu vaivhura mabhawa kana kutengesa hwahwa zviri kunze kwemutemo. Veruzhinji vari kuchema-chemawo kuti vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo zvakanyanya panguva ino uye vanoda kuti hurumende irange vanhu ava. Zimbabwe yakaita chisungo chekuti vanhu vambogara kudzimba dzavo kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus. Coronavirus yauraya vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvisere pasi rose, kusanganisira Zororo Makamba wemuZimbabwe. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi mana nomwe nevana vakaongororwa kuti vane chirwere ichi, uye vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vasina chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu vapfumbamwe mushure mekunge mumwe murume ane makore makumi mashanu ainge ashanya kuBritain akadzoka musi wa21 kurume abatwa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete, mutori wenhau Zororo Makamba, ndiye akashaya. Vanhu vanosvika mazana matatu negumi nevatanhatu ndivo vavhenekwa utachiona uhwu muZimbabwe kusvika pari zvino. Chikoro cheJohns Hopkins University chemuAmerica chiri kuongorora huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi chinoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vabatwa nechirwere ichi pasi rose. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika zviuru makumi mashanu nechimwe chete. Nhasi Zimbabwe yapinda muzuva reshanu vanhu vachikurudzirwa kugara muzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Asi mukuru wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vanoti nengo dzesangano ravo dzave kunetseka zvakanyanya nekuda kwekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaWadzai.
Tiri kuona maretailers ari kukwidza mitengo yema basic commodities nenzira inotyisa chose. Ukapinda ma retailers mahombe, mashop mahombe, unowana kuti mitengo yakakwira ne more than 100% muzvinhu zvizhinji zvazvinoda kushandiswa nevanhu zuva nezuva. Zvinhu zvandiri kutaura ndikureva zvinhu zvakaita semafuta, zvinhu zvakaita sehupfu, neflour nezvimwe zvakadero zvinoda kushandiswa zuva nezuva nevanhu kuti vararame. Kukwidza uku kunongotaridza kuti vanhu havana hanya. Zvinoshamisa kuti vanhu vanokwidza mitengo panguva yakadai, yekuti tikuziva kuti vanhu vese vashoma vari kuenda kumabasa. Ruzhinji rwakanzi nehurumende uende palockdown titraya kudila nechirwere ichi. Saka isusu seboka tiri kushamisika kuti hapana chatichaitwa nemaauthorities.
Ko mitengo yakatanga kuita chamuramba muru riini chaizvo?
Vanonatso kutarisa, vanonatso kuongorora kuti maprices aya akatanga kukwira riini kubva musi wemandi wakatanga chirongwa ichochi chelockdown. Maretailers ari kukwidza mitengo nenzira imwe inoshamisa. Saka isusu tiri kukurudzira hurumende kuti ipindire, igadzirise, vamise zvinhu izvozvizvi.
Saka kurudziro yenyu kuhurumende ndeyekuti kudi apa vaWadzai?
Kurudziro yedu yatiri kuita kuhurumende semainformal traders ndeyekudaiso. Tisu vanhu vakanyanya kuafektwa nelockdown iyi. Asi mukatarisa isu kubva pakaparurwa chirongwa ichi, seboka isu sevhiseti tanga tingori pamberi tichikurudzira mamembers edu kuti ngatitevedzere zviri kutaurwa neutungamiri hwedu, ngatitevedzere tibatsire kuderedza kuspreada kwedenda iro riri. Asi zvichatanga kutiremera kuti torarama sei kana mitengo ichiramba ichikwidzwa. Ndinoona munotondera mukoma Zulu kuti vazhinji vari muinformal economy vanorarama neyatingari pachirungu hand to mouth. Kuti ndikawana dollar nhasi mangwana ndotorishandisa,
ndashandisa ndotsvaga rimwe mangwana zvichienda zvidaro. Zvino mari iyoyo kana ine kuwanikwa nokunetsa kwairi kuita ikatorwa nenzira dzakadaro, torarama sei, togara sei, toteedzera sei lockdown yacho? So tikukurudzira hurumende kuti itore matano ekustopa izvizvi.
Zvikasaitwa nechimbi-chimbi zvingakonzere matambudziko akaita sei apa?
Zvichakonzeresa kuti vanhu vapedzisire vasingachatevedzeri zviri kurehwa ane lockdown. Hasizvo zvatiri kukurudzira isusu seboka, asi tiri kuti vanhu vakatanga kufa nenzara uko nokuti vatadza kutenga zvinhu zviri kudhura, tinoita dambudziko pakuenforce kana pakuita kuti lockdown ibudirire. Tese tirikuda kuti tipedze denda iri, idenda raparadza upenyu hwakawanda. Asi hurumende ngaichipindawo ichigadzirisa kuti tisawana vanhu vanobira vanhu mari sezviri kuitika izvizvi.
Mukuru wesangano revanorarama nokutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, rimwe sangano rinomirira vanorarama nokutengesa mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti kusaenda kumabasa kwenhengo dzaro munguva yemazuva makumi maviri nerimwe senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus kwasiya vakawanda vasisina chauviri panguva iyo vazhinji vari kutarisirwa kubhadhara rendi pavanogara. Munyori anoona nezvemutemo musangano iri uye vari mutauriri waro vaEmmanuel Kwamira vanoti vari kuona vanorarama nokutengesa vakawanda vachidzingwa mudzimba nekukundikana kubhadhara mari dzepakugara sezvo vachirarama nokutengesa. VaKwamira vanoti dai patorwa matanho ekuvabatsira, ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichitaura kudai vanhu vese vemavhenda vaitengesa zvinhu zvavo zvese, nhasi vari kungotaura kuchema vachibvunza kuti takagadzirirwa chii. Nzara chaiyo yapinda mumba, hurumende iri kunzi dai yanga ichikwanisa yabatsirawo vanhu vakaita sevavo. Uye zvenino panopa tiri tichikutochema kuti dai tawana rubatsiro kubva kumasangano omamwe akazvimirira anokwanisa kubatsira. Mhuri dzese dzanga dzichitengesa mumigwagwa dzakangodimburirwa kuendeswa kuzororo pasina mari dzokuti vanoshandisa mudzimba mavo. Apa vanhu vese izvozvi mwedzi wapera, vazhinjisa vacho vakawanda vacho ndo vanoita zvokuroja. Apa marendrodi anenge achidawo mari dzavo. Apa vanhu havana chokubata kana chipokutarisa chaipo havana. Vari kuchema mhuri yeZimbabwe pose patiri kufamba. Kana nemari chaiyo yavaihodhesa chaiyo yakapera, havasisina kana mari yekuti vaite kana imwe plani yekuti vakwanise kuti vararame. Chirongwa ichavakaita chakanaka zvikuru sei chokuti vanhu vagare kudzimba kuitira denda iro reCovid-19. Asi dambudziko ratanaro idambudziko rechauviri chokuti vanhu vadye hapana. Chokuti vanhu vakwanise kurarama kana kuenda kumashops kunotenga, mapurisa chaivo ari kunodzinga vanhu kumashops. Saka iyeni pano patakamira seSurvival Vendors Union of Zimbabwe tasvika panguva yakaoma kuti dai zvaikwanisika kuita kuti tiwanewo vanotibatsira. Vabatsirawo kuti tikwanise kupawo vamwe nevamwe tumari tokuti vararame nato. Sezvo nyika yedu iri pakaoma, takangonzi endai kudzimba hapana nekokutangira. Vadangochema dzangu vanzara dzega dzega mudzimba umu. Zvo zvisi zvakaomera vanhu.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti ine urongwa hwekuti vanenge vachida rubatsiro vaende kumahofisi esocial welfare kana kuzivisawo mapurisa. Nhengo dzenyu dziri kutorawo here matanho aya?
Chekutanga kusocial welfare kwachona hakuendeki, hakuna vanhu vanofamba kukwanisa kuti vapinde mutauni vachienda ikoko nekuda kwokuti maroad block akawanda murodhi. Vanotobvunza kuti uroda kuenda kupi uyezve unoita nezvei, vanhu vazhinji vari kupinda vachidzoka kudzimba. Isusu tinotombotraya kuti tiende tichienda kuofisi kwedu wemavhenda tinotongopinda wodzi munguva unogona kurambidzwa dzi munguva unopinda. Asi zviri kutonetsa kuti tifambe kwese kwese, kana polisi yachaiyo haisi kuatenda nyaya dzakawanda. Saka manje ivo havangazungota uri kuti vanhu vanonobatsirwa ikoko, ivo vasina kutsanangura kana kupublisha pamaredhiyo kuti vanhu vazive kuti kana vaita dambudziko anonobatsirwa kupi. Naizvozvo isusu kutofamba chaivo chaivo kuti tifambe tinotofamba zvokungoshingirira kuti dai izvo maroad block ane akawanda vari kurambidza vanhu kufamba kupinda muguta chaimo, hamusi kubvumidza kupinda vanhu.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. kuzivisa zviruma pepa nau anasi. Mufanesha gazeti mune nyaya inokurudzira kuti Zimbabwe isiyane nezvemari yemunyika pari zvino ishandise madhora ekunze kusvika zveupfumi zvagadzirikana munyika. Mubepanhau reHerald, Zimbabwe Republic Police inoti svondo rapera yakasunga vanhu mazana mana nemakumi masere nevashanu vakange vasina kutevedzera mutemo wekugara mudzimba dzavo mukurisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza bepanhau reHerald kuti vakasungwa vanosanganisira varidzi vemashabhini nevakange vachingochaika mota dzigavo pasina chikonzero. Asi bepanhau reDaily News rinoti kuterera kwakaitwa nevanhu vachigara mudzimba dzavo sekuudzwa kwavakange baitwa nehurumende kwaive kudengenyeka sezvo vanhu vave kubuda mudzimba dzavo. MuZimbabwe Independent mune nyaya inoti mukuru wekambani yemahotera yeCresta Hotels, Amai Chipo Mandela, vazivisa kuti kambani iyi yavhara mahotera ayo mashanu pamusaka pechirwere checoronavirus. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwasewa Sharvis Studio 7 endaya pano inendetwa Julius Chitunga ndirubata ndiri kuno kupepto endaya pano nyaya yekuti ndambonzwa Studio 7 imwe yambotaurwa makusini vanhu vakushupa nenyaya yepolitics apa vachimborega kutaura zvokuti zvipatara zvivakwe kunyika kwetu tiri kunzoti hakuna zvipatara. Vombosvipa nepolitics vachirega kuitawo nyaya yekumborwisa nechirwere ichi. Apa vanhu mudzimba lockdown irimo, vanhu vakagara mudzimba. Apa vombosvipa nepolitics vanhu vakangogara mudzimba rufa nenzara. Saka panofamba sei apa? Dei vachititaurawo zvavo kuti voisa chikafu kana kupa vanhu mudzimba chikafu kana kuvapa mari. Vombosvipa nepolitics. Ipapo ndopandanzwisisa kuti zvinofamba sei ipapo. Havafaniri kuita madhiri akaita seiwawo. Havafaniri kuita zvinhu zvinonzwisisika. Isu tiri kutobatawo tiri kuno kune dzimwe nyika. Hazvivarwadziri tichiuya kune dzimwe nyika tichivambuka mabhodha tichidzingirwa nemapurisa tichidii. But kunyika kwetu kuriko mabasa hakuna chii zvese. Zvinhu izvi vanofanira kuzviona izvizvi. Ende ndinoda kuti zvisvike kuna purezidhendi wacho Munangagwa. Ndo munhu unofanira kutopindura maudhi onzwisise zvichemo zvevanhu. Kana akasanzwisisa zvinhu zvevanhu zvinhu hazvifambi zvakanaka. Tinotoda zvinhu kuti zvinake kunyika kwedu. Ngai coronavirus iyi ngaipere. Yaperawo zoita zvavo zvepolitics. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti izvozvo.
Takatenda usocial affair tikati vedu wee tine nherera. Vewarisi vanoti hatinei nedzimwe nherera. Kunze kwevanhu vatakapa zvivana zvatakanonga. Imi makachengeta kare nherera. Hatimbokuoni kuti muri vanani. Hatidiva anga vari mafosta evakagara kare vana maizembeu vanani vana maimuruku. Vakatopfuura isu toita zvedu. Asi tanzi naminista ingaimopiwa chikafu kuwelfare. Ivo voramba nacho. Saka tiudze kuti kotonochemera chaiko chaiko. Hatichazivi tofa muno. Hatichinako kuchemera nherera. Chirikadzi dzimwe dzisina varume. Vamwe vadhara vakafigwa. Hatichinako kuchemera. Hatichahwisisi kuti zvinhu izvi zvava zvemavhoti kana kuti zvemakambeni. Isu vatinongova vanhu. Hurumende paizvi unenge angova kuhurumende ndewatotevera. Saka chazvo kuti totevera upi ungatipawo sadzi. Mumisha muno motonyangadza mumasvingo. Zhara yanetsa. Upori hwawandisa. Saka chimbozvibudisaiwo.
Makadii makadii vashamarari veStudio 7. Matiumana enyika kwamuri mese. Ndoda kungotaura pamusoro pejudgment yakapiwa nezuro. Yava kupe iyo isu hatinei nayo iyo. Isusu tiri 100% behind vachamisa. Zvava kupe izvo ndezvavo izvo.
Makadii vashamarari veStudio 7. Totenda nenhau dzemoti pamisine nguva idzi. Muri kutaura na aiwa mongoti jewa mambo. Mongoti jewa mambo. Ai bhozi chikwata chacho ndochiziva imhondi. maundi zati zitembisi makuti jewa mambo ripano pa South Africa pa Pretoria hapo na yangu irikuda iripa kuda kubata pana kupe kupe please ngasada kuti disturb musangano wedu ngasambuverada kuti disturb musangano wedu takaenda kuma elections akambira nebato rake rakazi MDCT akajiwa siri nesiri isusu tatine bato redu MDC Alliance saka nga please please ngasiyane navachamisa kupe ngasiyane navachamisa please chari kurona vachamisa chii ngasiyane nekuda kutishandisiwa nemazano kuda kuparadza bato reMDC Alliance please tozwa munhu atakatevera tozwa munhu atakavhotera ende hatisizosiyana naye chero zvikaindepi chero zvikaindepi hatizofi takazouya kuna kupe futi hazvivi zvakaitika izvozvo tirango tazive mashoko iwaya hazvivi zvakaitika izvozvo tatenda
Zvakadiko pastudio 7 apo varume nevakadzi vese nebasa ramuri kuita shuwa panhau yedare rakatongwa kuZimbabwe pamusoro pavachamisa shuwa ndingagona kana kusawirirana nevanhu vakawanda papfungwa dzandinadzo maererano navachamisa vachamisa ndinoona sekuti havana kodzero dzekutungamirira vanhu nekuti vakanyanya kuome musoro vanhu vezimbabwe vatambura vanoda kudya vanoda nyika kuti igadzirwe vanovhoterwa ivo vabirwa mhosva yacho voita sekuti vari kuomesera ZANU-PF yeti vichiomesera vanhu vakavavhotera vanhu veZANU-PF vari kumusoro vese vari kuguta hapana nidhi yekuti vaswere vechiome musoro vitadza kugara pasi vichiita kuti zvinhu zvisunungukire vanhu vanovhota shuwa vachamisa havana kodzero kana kuti leadership yakanaka havanzwiri vanhu tsitsi vachamisa ngavagare pasi vachamisa vanofanira kumbonatso kumbondogare pasi vonyatso kunzwisisa kuti vanhu vanodei vanhu vari kutambura zvakanyanya tinokumbira kuti shuwa kana dare iroro richitonge richibudirira vachamisa ngavadzokere kumba
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanonakidza zvikuru kanobva kuna Leonard Jakata Madam Boss sezvo nguva yedu yapera regai tichimbotarisa zvanga zviri munhau United States Postal Services yazivisa kuti haichatambira matsamba nemapasoro zvinobva kana kuenda kunyika 22 kusanganisira Zimbabwe vanorarama nokutengesera mumigwagwa vanoti kusaenda kumabasa kwenhengo dzavo munguva yemazuva 22 sezvakatarwa nehurumende kwasiya vakawanda vasisina chauviri